chekutanga ndoda kutenda vagari vose vakauya nekuti vagari vataura zvose zvinova zvinhu zvanga zviri kuvanetsa mumusha umavo mungadai muri muward 17 vaudza kansela zvavari kuda uye vachiyeuchidza kanselawo zvakavavimbisa vachida kunzwisa kuti vaapapi nezvaakavimbisa apo paakazokambena tandichida kuti mugozodzoka zvekare muina mp vedu baba Sithole kuti tikwanisanikwa tichivatuma zvatiri kuda zvimwe zvinoda kuti zvinge zvichinokurukurwa kuparamendi
chikuru chakataurwa nevagari chii chakataurwa pamusangano uyu
vagari vataura zvizhinji kunyanya kwenyaya dzekushayikwa kwemvura masuweji kusatakurwa kwemabhini uye zvekare vachema nekuda kwematitle deeds vazhinji vanga varipo vanga vari vakweguru vedu vari kutaura kuti dzimba idzi vakadzipiwa 1979 asi iko zvino vari kuda yaive iri inonzi rent to buy saka vari kuda matitle deeds ari kunzi $500 chimwe chinhu chavasingakwanise kunge vachiwana mari yakadaro
saka imi semasangano evagari mabuda nechirongwa chipi panyaya iyi
susu secommunity development network tazoona kuti zvinhu zvakakosha kuti tikwanise kunge tichibatana pamwe chete tabva apa tichaenda kukanzuru tozoenda kunoona minista kuti vange vachirerutsira kana kuti tinzwe kuti zvaapapi sezvabereki vari kuti vane mapepa vakanyorerana pavakapuwa dzimba idzi ekuti dzimba idzi mushure mekunge nemakore anodarika makumi maviri dzinenge dzava dzavo saka ndo zvativa unonzwisisa kuna minista vajuly more
mataura kuti manga muna kansela munoona sekuti kansela angazviita zvese izvi ari ega here
kansela vavimbisa kuti nyaya yemvura vatizvo vane vanhu vavakabata vanove vanhu vanobatsirawo munzvimbo dzakasiyana siyana vataura kuti vari kutarisira kuti vachaisirwa mabhoho maviri panyaya yesuweji vanga vachingochema neiyo dambudziko rekuti hanzi kanzuri yacho iri kutaura kuti havana fuel saka kugadzirwa kwesuweji nekutakurwa kwemabhini chinhu chiri kunetsa uye vazotaurawo zvekare kamaipangiti kuti kana zvichibvira tishande pamwe chete nawe isusu sechitrest nechitungudza community development kuti kana paine zvimwe zvavanotadza kusvitsa kana kuti zvine zvisiri kuitika tei tichingobatsirana kungadai kuri kukanzuru kungadai kuri kuna ministe